ndini Marvelous msanganya huye ndi chiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu gumiguru 18-2017. Sangano re Zimbabwe Electoral Commission ropinda muwanu kumashona Land West richiva kurudzira kuti vaende kunonyoresa kuvota. Mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakawanda kumaruwa vari kunyeperwa nevezvematongerwo enyika kuti michina yebiometric voter registration inoita kuti izive kuti munhu avhotera ani musarudzo dzegore rinouya. Anova manyepo nekuti michina iyi iri kunyoresa mazita chete uye pakuvhota inenge isisiri kushandiswa. Mamwe madzishe nemasabhuku ekumasvingo ochema-chema nekupindira kuri kuita vezvematongerwo enyika muchirongwa chekunyoresa kuvhota. Studio 7 inotaura nemurongi wemisangano weMDCT kuchitungwiza vaAmos Delma Kaliati avo vane mudzimai akakuvadzwa zvichitevera kuputika kwechombo chakakandwa pamba pavo kuchitungwiza kwakare. Vagari vekumangwe kumatebeleland south vanoita zvirongwa zvekuchengeta pamwe nekukweretesa mari senzira yekuzvisimudzira kusanganisirawo kusimudzirwa kwedunhu ravo. Muchirongwa chediaspora forum palivetalk na8pm tiri kutarisa chirongwa chekusouth africa chezimbabwe exemption permit icho chine chinangwa chekupa magwaro matsva kuzvizvarwa zvezimbabwe zvakanga zvambopiwa magwaro ekugara nekushanda musouth africa pasi pechirongwa ichi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930 kilohertz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page redu revoa shona.